says let me play in tune. He ended up with diaspora, especially for America, look at Europe. I now call me as a Ganaka, and the mayor and the Emma sanction. She got our assets to the country. Kana, Masandi Shane, and those of the Aka Wounds, what MDCT, Najavisa, Nana Beach, Nagano Kumbia Masanjan, US Senate Republic Relations. International foreign relations. But the Italian sanctions, but Zimbabwe, Ikaure, government, Ikaure. Sakaenta, it's a government, Irkutonga, the battery government, Irkutonga. I define it, see what put it, you could pay as for a food. Nendala, put your Tinama resources, Acho, no put it around, but one of the sanctions, another no Kumbiraya. Saka, Naiso, so, my sanction in God, this is where as for a food, Yoshiitwa.
Asi vacharumbira choitika panicho kuti mapato ezvematongo renyika ava kupanisha zvizvarwa zveZimbabwe uyezve ava kudzivirira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwane kodzero dzavo munoti zvakanaka here izvozvo
zvakanaka vahwande pakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese kana zvichida kuvhota vanobvumidzwa kuregista kuvhota nokuya kuzovhota kuZimbabwe hapana chizvarwa cheZimbabwe chiri kurambidzwa kuvhota munyika yeZimbabwe asi outside Zimbabwe tinongokwanisa kuti vanoshanda kumaembasi yedu vavhote vamwe vakaenda kudhayasipora nezvavakaindira aizvo hatingakwanisi kuzvifacilitata izvozvo naizvozvo tinoti isu ndaye ndeyemasanctions ndeyemasanctions anga abviswa zvaiita kuti zvireruke kuvana vezimbabwe vanogara outside Zimbabwe
asi zvoita sokuti ZANU-PF kana kuti mapato ezvematongero enyika ava kupanisha zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezviri kuitika mune zvematongero enyika
handida kuti pane punishment iri kuitiwa hapana munhu ari kupanishwa vahwande nyaya iripo ndeyokuti nenyaya yemasanction iya yatinorwisana nayo kuti nyika yedu ibudirire iitewo sedzimwe nyika Zimbabwe ine upfumi hwakakosha asi upfumi hahunyatsi kuti hubude zvakanaka kuti huvandire upenyu hwevana vezimbabwe nendava yemasanction saka itiri kuti isu vana vezimbabwe kana vachida kuti vaone kodzero dzavo dzokuvhota kodzero dzokuvhota dzinowanikwa nevanenge varimo muzimbabwe munyika yavo kana vapinda muzimbabwe kodzero dzake anopiwa anonovhota free and fair but outside zimbabwe pari zvino government haisi kukwanisa kuti ifacilitate maelection kuti vanhu vavhote vari outside
ko nai vacharumbira zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvazvisina simba rekubvisa zvirango saka ZANU-PF inoda kuti vanhu vose ava vaita sei
right I think nyaya yekuti ZANU-PF inyaya yegovernment yedu yeZimbabwe iri kupari zvino ZANU-PF ndiyo iri kurana govenment yeZimbabwe saka itiri kuti iyo vana vezimbabwe zvavanoziva kuti isu toda kuti tivhote asi kodzero dzedu dziri kutadziswa nenyaya yemasanctions vakahwisisa izvozvo vachaenda kune vanhu vandataura vaya vana chamisa vana bit netimu yavro kumdc iyo yanga iri mdc yatsvangira vachaenda kuvanhu ivavo vonotaura nana biti vokumbira kana vaita maprotest avo nezvavanoita voita kuitira kuti vana biti vanzwe kuti vana vezimbabwe vava kukukumuka kuti isi hatikwanisi kuvhota nokuti ndii makaisira zimbabwe masanctions now government haichakwanisi kuti isu tivhote from outside the country nendava yechi yemasanctions saka nyaya ngaidzokere kumuridzi wayo vahwande vanova iye yakakonzeresa kuti nyika yedu isvike pairi nenyaya yemasanctions variko vanhu vacho havana kufa ngavaende vanobvisa masanction aya kuti vana vezimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo